Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakara manero anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 24/2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemi rindiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vopomera vatsigiri veZANU PF mhosva yekuvarwisa mumatunhu akawanda emunyika. Gurukota rinoona nezvevechidiki amai Kirsty Coventry vanoti hurumende ichamutsiridza zvakare chirongwa cheNational Youth Service gore rinouya. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa voita musangano wePolitbureau vachiti vanotambira nhengo dzemapato anopikisa dzinoti dziri kuda kuve nhengo dzeZANU PF. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti munyika maberekera ingwe sezvo nhengo dzaro dzave kurwiswa nebato reZANU PF matunhu akawanda asi mapurisa akapeta maoko. Mapurisa anoti anosunga vanhu kana mhosva dzamhangarwa ukuwo bato reZANU PF richiti vari kuita mhirizhonga vasungwe. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Tevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vaostalo sis vavaudza Studio 7 kuti vamborwiswa kuhwedza nhasi nevatsigiri vebato reZANU PF vanodarika zana nemakumi mashanu avo vange vakavhara mugwagwa vachinyora padanemutande ravo reTwitter vasizi vavatiwo imwe nhengo yebato ravo vatonderai bhuka vapambwa nevatsigiri veZANU PF ava paGMB kuhwedza.
Mutungamiri wetu vechidiki vatondera ebhuka vatorwa paGMB panga pane roadblock yaisa nemazanu zviri pamutemo yenge chitecha mota ichitarisa vanhu vese vane mayouth ezanu vachitarisa vanhu vanokuziva kunharaunda. Saka bhuka semunhu anozikanwa ari muyouth ari active munyaya dzeshanduko abatwa. Saka izvezvi pari zvino taendesa nyaya yacho kumapurisa nekuti vanhu vedu tibetsere kuti timutsvage timulokete nekuti hatigoni kubvuma kuti munhu anotorwa nevanhu zviri pamutemo uye zvorega kuzikanwa kuti aendeswa kupi asi wihot ZANU PF laipo nekuti vanhu vamutora vanhu vanga vakapfeka machete ezanu.
Nezuro mutauriri weCCC Muzvare Fadzai Mahere vakanyora padanemutande reTwitter kuti vatsigiri vebato ravo vakarwiswa kuUzumba mushure mekunge mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vaita musangano munzvimbo iyi. Kugokwe nezuro kunonziwo kwakaitika mhirizhonga apo vatsigiri veCCC vashanu vari kuti vakarohwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF apo vaitsvagira rutsigiro musarudzo dzemabai election dzenhengo yebato ravo vaCostan Muguti dzavanenge vachitatsurana navaSpencer Chuma veZANU PF Gwoke Kabhuyuni musi weMugovera. Vakafanobata chigaro chasachigara weCCC kuMidlands vaJosiah Makombe vati nhengo dzavo dzakarwa zvakaipisisa.
Ndanga nditoriko nezuro kuKabhuyuni. Vanhu veZANU vanga vakawandawo zvaka nemota dzavo vachitenderera. Vari kuzviona kuti vanhu vemukabuyuni havachavadi. Ende chinhu chinoshamisa ndechekuti vanhu ivavo vakaita violence yacho vazhinji vacho havagari mukabuyuni. Vakatobvawo kune mamwe maprovinces. Takaona kune vamwe vakabva kumach east vakatouya nebhazi rekumach east vachiuya kuzama kuti vakampeni kuratidza kuti vagari vemo mukabuyuni havachisiri kuvada vanhu veZANU.
Asi sachigaro weZANU PF kuMidlands Valari Mavhima vati havakwanisi kuti padivi ravo sezvo vanga ari pamusangano wekutsvaga rutsigiro rwavachuma.
Mm-hmm.
kwa gutu vatsigiri vetriple C vechidiki vanonzi vakatiza misha yavo uye vakugara mumakomo shure mekuvingwa padzimba dzavo kuward 7 kuminda mirefu yekwabhuka vachinzi vaifamba vachikurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota. Mumwe wenhengo dzeCCC akavingwa pamusha pake nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF vaimba nziyo pamwe nesirogani yekuti mutengesi vaEfrem Morudu vati vakatomhangara nyaya iyi kumapurisa ekwamupandawana.
Takaitikaniso kuti vanhu ava vari kumapedo nemakumi matatu vakasvika pamba pangu ndokubva vamira nguva yakatodarika awa vachimba vachinditsoropodza zvava zvokudzina undo zvezvi vachiita maslogan vachindikipa sineni. Ichokwadi chocho nezuro ndaitofonerwa navamwe vachiti vanotiwa mugomo vari kuita kuti vasaonekwa vari mugomo chaimo chaimo.
Vatsigiri vave kugara mumakomo vanosanganisira vaDavid Mahachi, Solomon Hungwe, Farai Mahachi, Takudzwa Dhuve, Farai Manyanga, Patrick Mchekeri nevamwe vasina kudomwa. Sachigaro veZANU-PF Masvingo vaRobson Mavhenyengwa vati havasati vanzwa nezvenyaya iyi asi vati bato ravo hariite zvemhirizhonga.
Ati hanondaurwa nyaya iyoyo vachinichahuisa hangondibvunza kuti haisi sezvaro hatiiti izvozvo hatina petinonyanya kurwisana navanhu vanhu kana vachingokambira vanongofamba vachikambira zvakapendeletiita asi sezvo vataura pane zvakaitika kuti West MTK handisandazvirichibva.
Mukuru mubazi rezvekubudisa kwemashoko muZANU-PF atafadzwa Mukwadi varamba mashoko ekuti bato ravo riri kuita mhirizhonga.
Hakuna arovana, hakuna akuvara, hakuna adzingirirwa, hakuna asi vangodzwa kuti mayuthi kana kuti vechidiki vakatumwa kubva kumusangano weTriple C kubva kuHarare ngavasiyane netsika yokuenda vachinovhundusira madzishe kana kuda kuinda vachiti vakada kunotenga madzishe kuti atsigire makandidhetsi avo kana madzishe aramba vovaisa tsvimbo mugodzi.
Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati vati havasati vanzwa nezvemhirizhonga dzamangarwa kubasa kwavo.
Ndisandaona sati ripoti. Ndine ripoti yenamboti ndaona.
Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Zvichakadaro, masangano akazvimirira oga aendesa tsamba yenyunyuto kumutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda achiti bhiri rekuvandudza mashandiro avo reprivate voluntary organizations bill ravandudzwa zvakanyanya richiiswa zvinhu zvisina kutenderanwa navo neveruzhinji. Asi gurukota rezvevashandi nemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima uye gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vakaudza Studio 7 kuti zviri mubhiri iri zvakatenderanwa nemasangano aya nevanhu. Masangano aya ari kuti bhiri iri harifaniri kutambirwa nemamiriro arakaita uye achapa kuti nyika irasikirwe nemari nemabasa sezvo vamwe vemasangano vachamanikidzwa kuvhara. United Nations iri kushorawo bhiri iri. Mutungamiri webato reZANU-PF varizve mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakurudzira runyararo nekubatana munyika pamberi pesarudzo dzegore rinouya.
Pamberi neZANU-PF nokubatana pasine manduru. In keeping with our tradition as the Revolutionary People's Party, we meet today as the Politburo to take stock of and fine-tune
semashanduro edu emazuva ese sebato riri kutonga reZANU-PF tinosangana nhasi sePolitburo kuti tionesane kwatiri kubva patimire nekwatiri kuenda. Tinotarisa mafambiro ari kuita zvinhu munyika sebato nekuona kuti todii kuti tivandudze upenyu hwevanhu vese. Dare rino rinopiwawo maripoti ekuti zvinhu zviri kufamba sei kuWomen's League kumaWar Veterans. Tonzwawo kuti gadziriro dzemusangano weAnnual National Conference dziri kufamba sei.
VaMunangagwa vataura mashoko aya pamusangano wePolitburo yebato ravo muHarare nhasi. Mashoko aya ari kuuya apo vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vari kuti mhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuwedzera. VaMunangagwa vatiwo vari kufara negadziriro iri kuitwa nebato ravo pamberi peCongress iri kuitwa muna Gumiguru. VaMunangagwa vatiwo vari kufara kuti upfumi hwenyika huri mugwara rakanaka.
We acknowledge and welcome new members who are coming back home to ZANU-PF in their big numbers.
Sebato tinofara nemafambiro ari kuita zvinhu munyaya dzezveupfumi. Tiri kushanda nesimba kuti zvinhu zvinake. Tinotambira vose vari kudzoka kubato rezanu-PF nevari kunyoresa kekutanga nekuti tiri bato revanhu rinoshanda nezvido zvevanhu. Ticharamba takamira nedonzo rodo rekuti Zimbabwe is open for business. Tichikurudzira gadziriro dzemwaka uno wekurima kuti varimi vedu vasavarairwa.
Thank you. We now return to our agenda.
Asi mutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, Muzvare Fadzai Mahere, vaudzai Vhanzi Sininga weStudio 7 kuti mashoko avamunangagwa kungotaurawo asi hazvina pundutso.
Zviri kutaurwa navamunangagwa zvinoratidza kusanzwisisa kuoma kweupenyu muZimbabwe. Vanhu vari kutambira mari dzisiri kukwana, dzisiri kukwanisa kutenga. Vanhu vari kutadza kurapwa muzvipatara nokuti hamuna mishonga, uye zvipatara zvacho hazvisi kushanda zvakanaka nokuti ana chiremba nemanesi havasi kubhadharwa mari dzinokwana. Zvakare vanhu vari kuomerwa nekubhadhara maschool fees nemaexam fees. Tiri kuona kuti vana vari kufanira kudzokera kuchikoro third term. Vanhu havana mari dziri kukwana.
Ko inga vamunangagwa vatiwani sebato riri kutungamira vanofara nemafambiro ari kuita nyaya dzezveupfumi munyika, munoti kudii nazvo?
Munhu wese ari kuomerwa neupenyu. Zvinoratidza izvo kuti munyaya dzeupfumi ZANU-PF yakundikana kuti zvinhu zvigadzirisike. Tinoziva kuti Zim dollar yedu haichatenge zvamuchose, vanhu vakutoshandisa maUS dollars. Zvese izvo zvinoratidza kupererwa kweZANU-PF. Ndosaka ZANU-PF yakutya kuenda kumaelection kana kuti kusarudzo dziri kuuya muna 2023. Vari kurambidza veCCC kuti vasangane. Vari kuponda vanhu, vari kuita nyaya dzemhirizhonga kuzumba, kugokwe, kwese tiri kuonzwa kunzi vanhu vari kurohwa nokuti havachadi zveZANU-PF, havachadi kutsigira ZANU-PF kunyanya kumaruwa.
Zvinozoitwa sei nai Advocate Mahere? Zvamuri kuti imi mashoko aya ndekungotaurawo chete.
Munhu wese ari kufanira kunoregista kuti anovhota kuitira kuti tigozokunda sarudzo dziri kuuya. Isu seCCC tinotaura kuti munhu wese akanyoresa kuti avhote tichazokwanisa kuita 6 million votes per presidential election, 2/3 majority for parliament nekuchaira zvakare kumalocal authorities.
Mutauriri webato rinopikisa reCCC Muzvare Fadzai Mahere vachitaura parunare vari muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Gurukota rinoona nezvevechidiki amai Kesti Coventry vanoti hurumende ichamutsiridza zvakare chirongwa cheNational Youth Service gore rinouya. Asi vati chirongwa ichi chichange chakasiyana nechirongwa chakamiswa muna 2007, icho chinonzi chaiita zvematongerwo enyika nekutyora kodzero dzevanopikisa kunyanya. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachipa humbo kukomiti yeparamende inoona nezvevechidiki nemitambo maererano nechirongwa cheNational Youth Service, amai Coventry Seward vati vanoziva kuti chirongwa chekutanga chainge chisina kumira zvakanaka.
We all know the National Youth Service, green bombers, that is not what we are going back to. That is not going to be tolerated. So part of the process of the National Youth Service and the reintroduction is to say that there is a need for there to be a form of a National Youth Service where we talk about our patriotism, where we talk about Zimbabwe's history, but also how we're going to be a part of it going forward.
National Youth Service is a green bomber. Hatisi kuzodzokera ikoko uye hatizvibvumiri. Tinoda National Youth Service apo tinotarisa nyaya yekuzvipira pamwe nekudzidza kuti nyika yedu yakabva kuti.
Vati chirongwa chitsva ichi chichatanga gore rinouya, uye vane urongwa hwekudzidzisa vechidiki zviru gumi pagore, uye zvidzidzo izvi zvichange zvichiitwa kwemwedzi mitanhatu.
The proposed curriculum content is as follows. National orientation, meaning Zimbabwe's history. Civic education, meaning the constitution of Zimbabwe, democracy and anti-corruption.
Zvimwe zvichange zvichidzidzwa inhoroondo yenyika ino, umbiro remutemo, nyaya yemutongi wejekerero, pamwe nekuzvi kudzivirira uwo.
Vati kunyange hazvo chirongwa ichi chichitora vechidiki kutanga pamakore 15 kusvika pamakore 35, vana vachatanga kuitiswa zvimwe zvidzidzo zvenational youth service kutanga paECD chaipo. Vati ndosaka vari kushanda nemapazi akaita seredzidzo yepasi neredzidzo yepamusoro. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reNational Association of Youth Organizations iro rakanyorera kuparamende richida kuti chirongwa cheNational Youth Service chimbomira kutangwa kusvika zvainetsa muchirongwa chekutanga zvagadziriswa vaMcDonald Munyoro, vaudza Studio 7 kuti vafara kuti amai Coventry Seward vari kugadzirisa zvimwe zvinhu zvavaida kuti zvigadziriswe, asi vati havafari nekuti chinosarura pamikana yemabasa.
Such a policy measure tinoona isina kumira zvakanaka maringe nezvinhu zvandiri kuburira mutemo. Munhu wose anofanira kuwana kodzero yakafanana yakakwanirana, nekuti kudzidza kunosiyana. Mumwe achaenda kusvika sekondari, mumwe achasvika kuyunivhesiti, mumwe achaenda kutechnical college, asi kana munhu akupuwa basa ngapuwe basa on the basis yemagwaro ake ainawo, kwete nekuti akambopfuura nepane chirongwa chakati.
Vati wavafari kuti chirongwa ichi chichange chichiitirwa munzvimbo dzaiitirwa chirongwa chekutanga. Vakasanobata chinzvimbo chemutauriri muchikamu chevechidiki mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaStephen Chuma, vaudzawo Studio 7 kuti zvakanaka kunzwa pfungwa dzevechidiki pachirongwa ichi.
Programu iyoyo kana ikakonzautiwa zvinenge zvakanaka, asi chatoda kuziva ndechekuti ndiana achange achilidha programu iyoyo, nokuti inogona kuti consultation inenge iri state manage kana ikalidhiwa zvakare nevanhu vatakambotaura vayakura nevava vakasviba, havasi vanhu vanokwanisa kunge vachilidha zvinhu zvakafana izvozvo. So isusu kumbiro chedu chatitangoda ndechekuti dei programu iyoyo yachilidhiwa nevanhu vasinei nezvematongerwo enyika, ngaichilidhiwa nevanhu kana vemachechi kanavo zvavo vanhu vasinei nezvematongerwo enyika.
Imwe nhengo muchikamu chevechidiki mubato riri kutonga reZANU PF vaPeter Matangi vati vafara kuti hurumende yave kudzora chirongwa ichi.
Nhau yeyouth service inhau ichaunza engagement, nekuti vana vachange vachidzidziswa pamusoro penyika yavo issues nyaya dzepatriotism, vachange vachidzidziswa pamusoro penyika yavo, nhau dzekuziva bumbiro remutemo yavo, kodzero dzavo semayouth, zvavanofanwa kuita, because panga pachitange pane mukaha kana kuti pane gepu pakati pevechidiki nehurumende panyaya dzebudiriro. VaHDiki vashaya kuti vangakwane papi panyaya dzebudiriro, kana inzi nyika inovakwa nevene vayo inovakwa sei, vechidiki vanopindawo sei kuti vavake nyika yavo.
Chirongwa cheNational Youth Service chakamiswa muna 2007 mushure mekunge hurumende yashaya mari, uyewo panguva iyi masangano akawanda kusanganisira United Nations, Amnesty International, Aman Trust nemamwe aichema-chema kuti vechidiki vaipinda muchirongwa ichi vaiita zvematongerwo enyika uyewo vaityora kodzero dzevanhu. Vatiwo vakatokoka imwe kambani yakagadzira nhandare dzekusouth Africa pakaitwa mitambo yeworld cup kuti iuye kuzoona kuti Zimbabwe ingagadzirisa nhandare dzayo sei, asi imwe nhengo yekomiti iyi vaomega svanda veZANU PF vanomirira vhungu vati hurumende inofanira kutarisa zvinhu zviri kunetsa panyaya yenhabvu yozvigadzirisa, vachiti vatambi, vatsigiri pamwe nemakambani anotsigira nhabvu vari kushishikana zvikuru nokumiswa kwakaitwa Zimbabwe neFIFA kuti isatambe nedzimwe nyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
MuZimbabwe nemuSouth Africa mamuka gakava rinotyisa pamusoro pevhidhiyo iri kutenderera pamadande mutande yemumwe mukuru wezveutano mudunhu reLimpopo kuSouth Africa, Dr. Popi Ramatuva. Dr. Ramatuva vanoonekwa vachiudza chimwe chizvarwa cheZimbabwe chainge chiri muchipatara kuti vari kushushikana nekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa havana kobiri ravari kuendesa kuSouth Africa, asi zvizvarwa zveZimbabwe zvichinorapwa pachena muSouth Africa, zvichisiya zvimwe zvizvarwa zveSouth Africa zvotadza kurapwa. Bato rinopikisa muSouth Africa reEFF rati vanofanirwa kudzingwa basa, asi Dr. Ramatuva vabuda pane pfenyuro yeSABC vachiti hapana chavakakanganisa. Asi mumwe anorwira kodzero dzevanhu vamunjodzi mutandiri vanoti zvakaitwa naDr. Ramatuva hazvitarisirwe kumukuru muhurumende.
Zvinhu zvinokatyamadza kunyanya zvichibva kumunhu akatrena kuita chiremba, akadzidziswa nyaya yekuchengetedzwa kweinformation yevarwere pamwe chete nekutaridza unhu kana dignity. kuvanhu vari kurwara. Zvinhu zvinotyisa kuti munhu anogona kungosvika paanoramba kutungamirira otokanda maethos ezvaakadzidza sachiremba nenyaya yekuda kungonyadzisa munhu uye nekuda kunzwika neyatingati populism, kuti uite mbiri nezvinhu zvisina maturo kunzi ndakazoita zvakadai.
Asi vachitaura nenhepfenyuro yeSABC News vari kuti mashoko avaya akakosha nekuti akaburitsa pachena matambudziko ari kusangana nehurumende yeSouth Africa zvichikonzerwa nezvizvarwa zveZimbabwe.
Nekuti chikuru chatonzwisisa ndechekuti hapana dambudziko raadresa nekunyadzisa mukadzi uyu pamberi pevanhu. Ende izvi ndo zviri kubuda mumainterview avazoita vachida kuzama kujustify kuti sei vadaro. Zviri pachena kuti hapana dambudziko ravanga vachida kuadresa. Zvanga zvezvekuya kwatingati kungoonererwa asiwo kupererwa nekutungamirira, kutotadza kuti salida zvinhu zvaunofanira kumira pazviri ndezvipi, uye zvinhu zvinotaurwa sei kana matambudziko aripo. Hurumende yeZimbabwe inozikanwa kwainowanikwa. Vana ambasada muno weZimbabwe vaigona kungofonera vakamupa meseji kuti isvike kuhurumende yeZimbabwe.
Mukuru munyaya dzekufambiswa kwemabasa musangano reSouthern African Liaison Office vamunjodzi Mutandiri vari parunare kuJohannesburg, South Africa, naBlessing Zulu Studio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuAngola vavhota nhasi musarudzo dziri kutarisirwa kuti dzinenge dziine makwikwi akasimba pakati pemutungamiri wenyika iyi vaJoao Lourenco nemutungamiri webato rinopikisa waAdalberto Costa Jr. Ivory Coast yaparura nharembozha yekutanga yakagadzirwa munyika iyi inonzi Open G, inokwanisa kushanda nemitauro 16 yenyika iyi inokwanisa kushandiswa nevanhu vasingagone kuverenga kana kunyora, sezvo ichikwanisa kupindura zvainenge yabvunzwa nemitauro yakasiyana-siyana. Mutungamiri wenyika yeUkraine waVolodymyr Zelensky nhasi vapemberera kuwana kuzvitonga kuzere kwenyika yavo vachiti vari kurwira remangwana ravo muhondo neRussia yave nemwedzi mitanhatu. Vavimbisa kuti matunhu akapambwa neRussia anoti Donbass neCrimea achadzoka kuva pasi penyika yavo. Mhembereroro dzanhasi dziri kuuya apo vaZelensky neAmerica vari kuyambira kuti Russia icharwisa dzimba dzinogara vanhu nemahofisi ehurumende yeUkraine. Pope Francis vakurudzirawo vatendi kuti vanamatire vanhu vemuUkraine vavati vatambura nehondo iyi. Panguva iyo vechidiki vakawanda vari kurwisa kuti vabude munyika vachinotsvaga mafuro manyoro, zvikuru kunyika dzakaita seAmerica neBritain. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chechidiki chaive muno muAmerica vatamuka gwatidzo vakatosiya rugare rwose rwavaive narwo pamwe nebasa rakanaka vachidzokera kumusha kunobatsira kusimudzira chirongwa chemhuri yavo chekurima hova. Vagwatidzo ava vakanga vagara muno muAmerica kwemakore anodarika 20 vari kurima hova hwerudzi rwewhite button, uwo vari kutengesera vezvitoro zvinobika zvekudya zvakaita sepizza pamwe nevagari vemunharaunda yavari kurima vari yeziko kuchitungwiza. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, taita hurukuro navagwatidzo kuti tinzwe zvizhinji.
Chinhu chakanaka kuti zvizvarwa zvekuAngola dziite sarudzo dzokushara hurumende yadzo tsva mujekerere. Saka tsika iyoyo itsika yakanaka chose munyika mavo nomuAfrica mose, kuti zvizvarwa zveAngola ndinodara kuti zvose zvirimo nezviri kuzve kwenyika zvine kodzero.
Kundizouya kuno project yakatangwa namama about 3-4 years ago kuza mbuya vangu vaifara hohwa mushroom. Saka in memory am mai vamama mbuya vangu mama vangoti azili nani kuriti watange project ya uo. Sae nini ndazo batiro manje manje hapa. Ndi batire mama kuti vasaite maback and forth akawanda. Kangoti azili nani kundiye kumusha. Ndo kare nchitiri kuna chabatira kumaneja.
Vakawanda vechidiki vezera renyu varu kutorwisa kuti vange vachibuda muZimbabwe vachienda kunze kwenyika. Zvikuru kunyika dzakaita seAmerica. Asi imi makaona zvakakodzera kunge muchienda kuZimbabwe. Makatora sei danho iroro nekuti idanho rinonetsa vanhu vakawanda.
Pakusora danho ndakaona kuti tese tikada vachibuda munyika yedu tichitiza. Ndivana anozobatsira kusimudzira nyika yedu. Sapana kauya kuno ndikaona zviri kuno nemaopportunities ari kuno. Tokwanisa kushanda tichisimudzira nyika.
Tichitarisa iyo project yenyu yehowa iyoyi iri kutambirwa sei munharaunda mamuri.
Ah, vazhinji vari kufara nenyaya yehowa. Because vamwe vanenge vasingaziye satozobatsira kutsanangura kuti inobikwa sei. Nima benefits acho, health wise, sana ruhu tambira zaka nani.
Mune rudzi rupi rwehowa uramuri kurima?
Parisi notukurima inonzi white button, inonya nyoshani sopa mapizza.
Saka murukuwa na erikuwa kutengesera howa u?
Maketi iripu, gato neza, kukwaza kusupply wanu vese. Because pana tunoto supply, tunoto tapirirwa, wanu achiru kuhida.
Saka murukurima howa wakawanda zakadi panguwa imechete?
A week to ukulita close to 400 kgs.
Tatarisawo machallenges kana zvimhinga mupinyi zvamuri kusangana nazvo ndezvipi zvamungati zviri kukanganisa iwo mubasa renyu.
Pari zvino handingati pane zvinokanganisa kungoti tingangoda varimi vakawanda vanotibatsira kurima uwo kuti kwanise kuprovider for Zimbabwe yes.
Ko zvamungatiwo zviri kunyanya kunakidza izvi?
Pakurima white button pamunoinhonga makuseni inenge ichida yakachena kuita white white. Sanungoroto mhanya nayo kuti rikanoratidza makastoma angoti oii yakanhonga nhasi makuseni.
Mune tarisiro yekudzoka kuAmerica here munguva pfupi iri kutevera?
Pari zvino ndaisa ndafunga nezvazvo.
Manga magara nguva yakareba zvakadii muAmerica?
Mamena ndaigara little over 20 years.
Ndezvipi zvamungataurirawo vana veZimbabwe vechidiki vakateerera pane ino nguva vari kunze kwenyika vanogona kunga vari kuzengurira kana kutya kudzokerawo kumusha kunotanga zvirongwa zvakaita sechamakatanga ichi?
Vandingataure vezera rangu kuti vasatya nekuti kumusha maopportunity ariko akawanda tikabatsirana especially vanenge vana zvekurima nezvekuchengeta mombe kana nguruve vanokwanisa kuuya kumusha kana vanokwanisa kutarisa kuti chicho anenge ane interest nacho chingadiwa nevanhu. Then kana taudzidzwa sekufanira kwehowa hatikwanisa kutaura tese nchovazorava zvinoitwa zvakadai zvakadai.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chakadzokera kumusha vatamuka gwatidzo vari parunhare muHarare neStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Nhasi tiri kutarisa nyaya yezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permit osvika kumagumo muna zviita. South Africa inoti ichamanikidza zvisarwa izvi kudzokera kuZimbabwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa anoti 909 AM, 6175 ne7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vopomera vatsigiri veZANU PF mhosva yekuvarwisa matunhu akawanda emunyika. Gurukota rinoona nezvevechidiki amai Kirsty Coventry vanoti hurumende ichamutsiridza zvakare chirongwa cheNational Youth Service gore rinouya. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voita musangano wePolitbureau vachiti vanotambira nhengo dzebato dzemapato anopikisa dzinodzoka kubato ravo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Ntungamiri Nkomo.